manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo gumiguru 28 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi
ya tinenge tisu zvedu semagariro tinenge tine zvatinenge tinazvo zvatinenge takatogara zvatichogara tichitaura nehurumende zvatichitotarisira kuti tisvike pese patinowana mukana
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa voita musangano wechimbi-chimbi nevemabhizimisi mangwana sezvo upfumi hwenyika hwananga kumawere
zvo zviripo huru zviri kuti vamwe vanhu vanozomira kuna mushongo wavo nguva isati yakwana zvozvo vanhu vamunzi aiwa kiwa yanga ichirehwa yava pasina zvino panguva iyoyo vanenge vasina mukana zvakarewo kudzokerera mushonga yavo iya
vaimbova gurukota rezveutano dr henry madzorera varikurudzira vanhu kuti varambe vachitora mishonga yehiv kunyange hazvo muprofita walter magaya vari kuzviti vawana mushonga wekurapa chirwere ichi
akaona kuti mitemo yaimboshandiswa munguva yavamugabe ichingoshandiswa navamunangagwa
mumwe murume omiswa pamberi pedare achinzi akatuka mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa varonga musangano wechimbi-chimbi nevakuru vemabhizimisi sezvo zvinhu zvaita manyama mire nerongo munyika mutauriri wavamunangagwa vari muteedzeri wemunyori mukuru wedare remakurukota vageorge charamba vaudza bepanhau resunday mail kuti musangano uyu uri kuitwa mangwana mangwanani kustate house izvi zvinotevera kudhura zvakanyanya kwezvinhu muzvitoro uye kushayikwa kwezvimwe zvinonzi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwemari yekunze vemabhizimisi vakawanda vataura nestudio 7 vanoti vakashamisika voona tsamba dzekukokwa kumusangano uyu navamunangagwa zvekuti panga pasina nguva yekunyatsogadzirira mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries vasifelani jabangwe
sesangano rakamirira mabhizimisi makuru chiri kuzvitambira nekuti tinotenderende uyezve tiri kutenda kuti tinenge taona mukana iwoyu wekutaura yatingati at the highest level tichitaurira matambudziko atiri kusangana nawo ezvinoizvi nezvatinofungawo kuti tingaite kuti tiite se tiachivhe vision yedu iyoyo vision 2030 nekuti tinoona kuti kubatana nekutaurirana ndicho chinhu chichaita kuti nyika ino isumukire nekurumidza nekuti inyika ine zvese asi tikatadza mukutaurirana kuita kuti tironge mabasa edu tironge zvatinoda kuti tiite tinokwanisa kuona tisiri kufamba nekusvika patichida kuti tiite se tisvike
asiwo imiwo sevemabhizimisi mamboitawo here musangano wekuti muone kuti zvii zvamuchataura pamusangano mukuru
ya tinenge tisu zvedu semagariro tinenge tine zvatinenge tinazvo zvatinenge takatogara zvatichitogara tichitaura nehurumende zvatichitotarisira kuti tisvike pese patinowana mukana wekutaura nevehurumende yatingati at all levels saka kunenge kuri kungoti kusanyange kuita apapa sezvo musangano wakataurwa neshort term toita kubatanawo nevashoma kuti tingoti hatingati kuprioritiza zvinhu zvatinoda kuzoita se zvatinotarisa kuti ndo zvatingati zvikuru zvinoda kuti zvitariswe pachinhano chachiri chinoicho
Imiwo sewe mabizimisi muriku jigiza na zvakanaka here nehurumende nekuti tiri kumboona pane kakukandirana makobvu nematete panyaya yekuti zvinhu zviri kufamba sei zvikuru tichitarisa mitengo yezvinhu.
Ndikati izvi zvinowanika mukusevza nematete ichifamba nebasa nemabhajeti akasiyana siyana. Asi tiri kuti isusu semaonero edu panoda kuti paite patinoti kana kuti kamwe chete paevery 4 months. Patinosangana nevakuru kuitira zvimwe zvinhu zvinenge zvichinetsa zvatinoti atadza kupedzerana kana kuti nevamwe vehurumende vari at different levels zvova zvinhu zvatinosvitsa kune mukuru wenyika otibatsira kuti titese tiyatinge tifinalize then toenda mberi. Tinoona kuti zvinotibatsira kuti ndeti zvimwe zvachona zviri kuzoita atingati maproblems zvinhu zvatinenge takatoona tichitoona kuti izvi zvichatinetsa ramangwana then tese tovatatadza kuita sei kuzvigadzirisa zvinhu zviya zvozotinetsa zvakufanira kuti nhasi tingatadza kuronga kuti mari tichaiona forigarizi kana fodya yapera zvichatongotinetsa kana kana zvatinetsa manje takuita iye inonzi firefighting saa isisi ndozvatoda kuti tinese tipote tichirengedza kuti zvisvike pachinhanho ichocho tova tichironga kugadzirisa aya atingati maproblems asi anoda kuitika asati aitika.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfeland Jabangwe vari parunare muHarare. Muprofita Walter Magaya vekereke yePhD Ministries vakonzera mutauro munyika nhasi mushure mekunge vati ivo nevamwe vavari kushanda navo kubva kuIndia vawana mushonga wekurapa chirwere cheHIV. Asi akakasike kutanga vamagaya vachitaura mashoko akadai sezvo muna 2016 vakambotaura kwamutare kuti mweya mutsvene kuburikidza nemavari unokwanisa kurapa chirwere ichi. Vakambotiwo vanorapa chirwere chegomarara. Hatina kukwanisa kubata vamagaya kuti tinzwe divi ravo asi vataura mashoko aya pane penyuro yavo yeYada TV vachiti pane muti wavakawana unosanganiswa nemumwe uri kuMozambique unokwanisa kurapa chirwere cheHIV. Asi vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vayambira vanhu kuti vanofanira kuramba vachinwa mishonga yavo yemaARV kwete kurega vachiti kwaita mushonga unorapa.
Pane njodzi huru kana vanhu vachingoti vawana mushonga vawana mushonga zvisati zvaongororwa zvikatestiwa zvikapruviwa kuti izvo shuwa mushonga wavapo unorapa HIV. Njodzi iripo huru ndeyekuti vamwe vanhu vanozomira kunwa mushonga wavo nguva isati yakwana. Njodzi vanhu vamwe kuti aiwa kiwa yanga ichirehwa yapa pasina zvino panguva iyoyo vanenge vasina mukana zvakarewo kudzokera pamushonga yavo iya vanenge vaneiye yatinoti resistant kumushonga. Saka isu hatingarambi nekuti toziva kuti vanhu vazhinji varikuita research yekutsvaga mushonga wekurapa HIV. Tinokurudzira kuti kana vanhu vachiri vawana sevanofunga kuti mushonga ngavauye kubazi rezveutano. Kune matests anoitiwa anopruvha kuti shuwa mushonga uri kushanda. Kana zvapruvhiwa kudaro topurudzawo nyika yese tovatendawo vanenge vatwanira kupiwa iyoyo. Asi pari zvino ndokurudzira vanhu vese nyange vanoenda ikoko ndanotonda mudzi wangu achitaura izvozvo magaya. Asi kana varipo vanoenda ikoko vachirapwa ikoko ngavarambe vachinwa mishonga yavo yatinoziva inoshanda yavanopiwa kumakliniki kusvikira taane umbovu hwakazara hwakati chikiti hwokuti claim iripo nyowani inoshanda zveshuwa.
Ivo vari kuti vari kushanda nevamwe vari kuIndia uku asi havafaniri kunge vachishandawo here nevamwe vana chiremba vari muZimbabwe?
Hatingavarami zvedu kushanda nevavanoda asi ngavazive kuti mutemo unoshanda muZimbabwe ndiwo muZimbabwe. Saka kana pane mushonga wataakuzoshandisa muZimbabwe hazvina mhosva kuti vanga vachishanda nani zvinofanira kuzongopinda kuburikidza nemusystem yedu yemuZimbabwe tine vanotongawo nyaya idzodzo dzekushandiswa kwemushonga. Saka ivavo ndo vanozoongorora vozotesta votipa umbowo kuti shuwa zviri kushanda then tozotanga kushandisa zvinyowani zvinenge zviripo. Saka ndogwara ravanofanira kutora iroro yezvino rokuapproacha regulatory authority yedu inodhila nezvemushonga kuti vanyorese mushonga wavo kuti taane mushonga munyowani wonyoreswa zvino wopiwa license yekushanda muZimbabwe.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare muHarare.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM ne kutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musiwe chishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Mapurisa embulawayo nemusi wechishanu akasunga va Wisdom Mukwananzi achivapomera mhosva yekusvibisa zita remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Paipiwa umbowo kuBulawayo wezvakaitika pakupfurwa kwevanhu muHarare musi waNyamavhuvhu, vaMukwananzi vanonzi vakanongedzera mufananidzo vavaEmmerson Mnangagwa vachiti inherera nekuti vaMnangagwa vakauraya vabereki vavo panguva yegukura hundi. VaMukwananzi avo vari kumirirwa nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Wawidzo Mukwananzi wakasungwa musi wechishanu kuBulawayo after musangano wakaitwa wekutsvaga kutarisa zvemhirizhonga yakaitika kuHarare muna August. Wakasungwa vachipomerwa mhosva yekunzi vakasvipisa zita ravaMnangagwa inonzi muchirungu undermining or insulting the authority of the president. Saka akaona kuti mitemo yaimboshandiswa munguva yavaMugabe ichingoshandiswa navaMnangagwa yekunzi vakainsult vaMnangagwa.
Makamirira kuenda kudare rini?
Pari zvino magweta edu ekodzero eZimbabwe Lawyers for Human Rights muse mugovera nozuro vakamhanya mhanya kuzama kuchema kuti Wisdom Mukwananzi wabudiswe pamutongo webeu. Takatarisira kuti vanotonga nyaya dzematare mangwana muse wemande vachakwanisa kutipawo zvinenge zvabuda mukuchema chema kwokuti vaMukwananzi vabudiswe pabeu. Saka vaMukwananzi vachaemira pamberi pedare nemusi wemuvhuro mande.
Iyo imhosva here kutaura kuti ndakakanganisirwa nomumwe munhu?
Pamitemo iri kushandiswa nemapurisa tiri kuona kuti tingati muchirungu vari kuabhuza mitemo iyoyi, vari kuti imhosva, vari kuti vakachora section 33 yeCriminal Law Codification Reform Act inonzi watoka mutungamiri wenyika. Sekutaura kwandaita zvinhu zvataiona zvaiitwa munguva yavaMugabe vazhinji kunaro vakati vandei vanotosvika kuna na 200 vakasungwa nenyaya iyoyo yekuti masvipiso zvisiri mutungamiri wenyika. Asi magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights aimirira zvikuru kuona aishungurudzwa nyika yese, and tiri kuona kuti munguva inonzi nevavanhu inguva itsva radio dispatch yaMnangagwa zvichiramba zvichiitika zvakare izvozvo.
Dzimwe mhosva dzavari kupomerwa ndedzipi?
Mhosva dzavari kupomerwa ndedzekuti vaMukwananzi vari kunzi vakaroma mumwewo angari pamusangano wakaitwa kuBulawayo Rainbow vanozvarira vakamupopoto nenyaya dzekuti vanhu vanga vari pamusangano iwoyo vaiti akutanga kuti senengura nyaya dzakaitika kuHarare muna August 2018 ndofuna kumbotarisa kaita vanhu vakavati wandei kukura hundi kubatanelo.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Vanhu gumi nemumwe chete vakaurayiwa muPittsburgh muAmerica nezuro mukereke yevatendi vechiJewish yesinagogue. Vanhu ava vakafa mushure mekunge mumwe muchena anopfurikidza mwero Robert Bowers anogarawo muguta iri apinda muchechi iyi achibva atanga kupfuura vanhu ava achiti haafariri vanhu vechitendero ichi nenyaya yekuti vamwe vatendi vacho vanotsigira vapoteri vanonzi vari kuMexico vachida kuzopinda muAmerica. Bowers uyo akabva asungwa mushure mekunge apfuurwa nemapurisa ari kutongerwa mhosva 20 nepfumbamwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kushora zvikuru mhirizhonga kuvatendi vechiJewish iyi. Iko zvino tochimboenda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Zwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rino chevechidiki icho chatinotarisa zvinoitika muupenyu hwevechidiki nezvavari kuita kusimudzira mureza weZimbabwe vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nemasangano akasiyana siyana muZimbabwe kubatsira vechidiki mune zveupenyu, mune zvekuvadzidzisa nekuvachengetedza mumagariro nemararamiro avari kuita. Taita rombo rakanaka tabata mukuru wesangano re Heart for Kids muzvare Sandra Denenga kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei kwavari ikoko.
Tiri kuronga kuti musi wemugovera musi wa 27 October 2018 anoyo kufira mangwana wese kuti tinge tichivatichawo maererano nenyaya yekuti vatange mabhizinisi avo. Vamwe vatori nemabhizinisi avo asita kuti tivarumonze pane zvimwe zvinhu zvavangakwanisa kuita kuti vakwanise kubudirira mumabhizinesi iwayo.
Iyi pfungwa iyi imimi se Heart for Kids makaitora kupi?
Pfungwa iyi yakatanga kare, actually Heart for Kids isangano randakatanga inini ndichitanga ndichibatsira twana tudikidiki twekumagrade twana twerabandoned netumagrade 1 ndakatanga basa iri 2002. Asi chakazoitika ndechekuti pandakanga ndichikonyira kufamba nevana ava ndichivabatsira ndichibva kuAmerica ikoko ndandiri kuAmerica ndichiva kumusha ndichisikobatsira muorphanages, vana ava vakatanga kukura pamberi pemeso angu ndokutanga kuita majaya nemhandara. Saka manje vakunzi vanofanirwa kuti vadzinge muorphanage nekuti muorphanage munongotora vana vanenge vasvika pazera risiri revanhu vakuru. Saka ndikataka vakuenda kupi vana vasvika tichitombozoonaenda kupi nekuti orphanage iyoyi ndiyo femiri yega vanga vachiziya. Saka manje basa rese ratichiita kubatsira vana ava vakangoenda mustreet tanga tichiparadza nguva. Saka ndoita sei? Ini ndandofanwa ndiri kubatsira vana asi vava vachiri vana mumaziso mangu. Saka ndoita sei? Ndobva ndanamata nezvazvo ndakumbira Mwari ndikati, Mwari ndoita sei? Ndingabatsirei vanhu vese kubvira kumuchechi kurusawo kusvika kuzana? Ndoita sei? Mwari vakanditaurira in my heart of hearts kuti tabatsira majaya nemhandara iwayo. Majaya nemhandara iwayo ndivo vanozobatsira izvino vana vadiki vavangochibatsira right now ende ndivo futi vachazobatsira kumhanya nebasa iri kana iwe wachendesinosimba rekumhanya nendima iyoyi. Zvokuti zvinhu zvakaoma muZimbabwe hazvikwanisi kuti tingazvirambi handiti, asi inini maonero angu ndeyekudai so kana zvinhu zvakatomera munhu akaita seni ko zvakaomera sei jaya nemhandara ari kushayiwa pokutangira. Saka inini ndaona kuti ndikada kuti ndimire kusvika zvinhu zvanyatsoita muchechetere zvaitira inini here muchechetere kana kuzvaitirawo vamwe vese muchechetere. Saka indangoona kuti tikada kumirira zvare kuti zvinhu zvese zviite muchechetere pamwe tingangotadzi kuita zvozvo upenyuhu nguva iyi hainawo nemirira. Shungu dzangu ndinadzo. Saka taakungoita zviripo kutiro tingabatsire vana ava sei. Yes.
Saka vanoda kunzwa zvizhinji nezveurongwa uhwu vanokubatai kupi?
Vanogona kuenda pawebsite pedu www.heartforkids.org and vanondoona more information. Even patienda kunonge tichifashanda nemayoutube sosare tinenge tichitora mapicture akawanda netumavhidhiyo tichipostwa ipapo nepayoutube vanokwanisa futi kuenda paFacebook tine mapage edu paFacebook vakangosecha Heart for Kids tiripo paTwitter paFacebook pese tichange tichiisa zvinhu mapicture nezvimwe zvatichatoro netumavhidhiyo ipapo.
Na iwayo mashoko enyu, tinokutendai kunge mange muinesu, muchirongwa chedu chanhasi. Vateereri ndinokutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki icho chinotarisa zvavari kuita nezvavanoita muupenyu hwavo zvinosimudzira upenyu hwevamwe nekubatsira mhuri dzevechidiki dzakasiyana-siyana. Tanga tichikurukurana muzvare Sandra Denenga vanoshanda nesangano reHearts for Kids iro riri kubetsera vechidiki vakasiyana-siyana munyika yeZimbabwe. Panhasi togumira pano, ngatisanganei zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakarezve chimwe chirongwa chevechidiki anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC, ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda Evans. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa zvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai zvekare nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kushanya naReverend Blessing Makwara, Secretary General weEvangelical Fellowship of Zimbabwe. Mungatitaurirawo pamusoro penyu nebasa ramuri kuita?
Ndinoitwawo pasta Blessing Makwara, ndiri munyori mukuru kuboka rinoitwa iro Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Inova mubatanidzwawo machechi akawanda echievangelical nepentecostal. Iko zvino tiri kuita mabasa akasiyana-siyana, tichitangira pabasa guru ratakapiwa naIshe wedu Jesu, basa rekuparidza ruponeso kune vanhu vose, nokuti Mwari anoshuvira kuti munhu wose aponeswe asvike pakuziva Mwari nezvokwadi. Saka hatisi kusiya kuparidza kutendeuka kubva kumabasa akaipa nekuzivi nekupinda muwambo hwaMwari. Asi tichifamba nemharidzo iyoyo, tinozoonawo zvekare kuti munharaunda yedu mune mabasa anodiwa kuti aitwe kuratidza chiedza chaamatiri.
Mamwe amabasa amunoita ndaapi?
Muchaona kuti tinoita mabasa anosanganisira kuchera zvibhorani, kubatsira hurumende yedu nekugadzira zvibhorani zveGDS zvakafa, kuitira kuti maruwa nevadikani vakwanise kuwana mvura yakachena uyezve vagova neutano. Zvimwe zvatiri kuita izvozvo. Tiri kuita zvekare mamwe mabasa akasiyana-siyana ekukurudzira nharaunda nevadikani kuti vaedze kuti vazviraramise munyangwe nezvishoma zvavangawane, yatinoti church and community mobilization. Tichipfuura ipapo tiri kuramba tichiita basa rekunamatira nyika yedu, nekuti shoko rinotinamatirai kubudirira kwenyika yamunogara, nokuti nyika ikabudirira nemiwo mabudirira.
Munowanawo here nguva yokuona nekucherechedza zvematongerwo enyika?
Hatisi kupera pakunamata chete, tiri kugogodzawo pamasuo emahofisi evanotungamirira kuti tiedzewo kubatsirana kuti dambudziko ratinosangana naro nerinosanganikwa nevatendi zvingagadzirisike sei kuti upenyu hwevanhu huvandudzike. Ndozvimwe zvezvatiri kuita iko zvino semasangano. Takapiwa nyasha naMwari dzekuparidzawo nyaya dzekuyanana, nyaya dzekugadza pamwe chete. Saka tinoramba tichibatsira nehurumende nyaya dzepeace and reconciliation. Ibasawo guru ratiri kuita iroro. Tichitendawo mamwe masangano edu vanoshandawo vaine zvipatara zvavo kubatsira ruzhinji rweZimbabwe, vamwe vane zvikoro zvavo vari kubatsirawo fundo yemunyika. Ndozvimwe zvezvinhu zvatiri kuita semakereke panguva ino munyika yedu yeZimbabwe.
Zvino takatarisa kuoma kwakaita zvinhu mazuva ano, munotaura chii kuvatendi venyu?
Chatinotaura ndechekuti even tikapinda mushoko raMwari, nguva dzekuoma dzaisvikawo kune vana vaMwari. Saka tinotanga nekuramba chiyeuchidzana kuti rudo rwaMwari runoramba ruripo kunyange zvinhu zvikaita sezvisingatifambire zvakanaka. Toramba tichiudzana ndima dzakanyorwa nanaHabhakuku anonyora kuti kunyange kumunda kwasabuda chinhu kana matanga akasabudisa mukaka ticharamba tichivimba naJehovha. Saka ndopatinotangira ipapo, nokuti vamwe vanogona kuva nekukadzika kuti ko Mwari sei asiri kutisimudzira, voona sekuti kunamata hakuna zvakunobatsira. Saka tinenge tichibatsirana nevatendi kudzokera mushoko raMwari kuti hakuna chinoitika panyika Mwari asingazivi. Toverenga zvekare kuna Jeremiah 17 pavhesi ya7 inotaura yeye kuti akakomborerwa munhu anoita rurimbo rwake muna Mwari, anoita tariro yake muna Jehovha, anzi achava semuti wakasimwa pahova dzemvura. Saka ndozvimwe zvatinotanga then tinozoendera mberi pashoko tikurudzirana kuti vanhu varambe vachishandira nemabasa amaoko avo, nokuti Mwari anokomborera mabasa amaoko atinoita. Ndozvimwe zvatinoita tokurudzirawo tiverengawo kuna mabasa aapostori chapter 2 shoko rinotiudza kuti vatendi vaibatsirana, vamwe pavaishaya vamwe vainazvo vaiyeukawo vamwe vasina. So ndozvimwe zvatinoita, asi hatizoperere ipapo. Tinozopererawo pakunyorawo magwaro anoenda kuhurumende tichiratidzawo kututsumwa, tichiratidzawo kusundurudzika kuri kuitwawo vatendi kuitira kuti hurumende iwanewo simba rekumhanya mhanya, sezvo maziyo anenge achibva kuvanhu anenge akawanda uyezve ari avanotenda nokupererawo mahara.
Aiwa, nemashoko iwavo abva kuna Reverend Blessing Makwara, Secretary General weEvangelical Fellowship of Zimbabwe. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange minesu zvekare zvondo rinouya mune chimwezve chirongwa chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti morara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande pamwe chete neChristlike Choir iyo ine kambo katinoshandisa pachirongwa chedu Jesu isimba rangu. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheDynamos chabuda mumakwikwi echibuku Super Cup mushure mekunge charohwa 2-1 neTriangle nhasi. Izvi zvave kureva kuti Triangle yave kusangana mumafinals emakwikwi aya neHarare City, iyo yakarohwa Capes United 2-1. Mumitambo yeLa Liga kuSpain, Barcelona yarohwa Real Madrid 5-1, kuchiti Getafe yarohwa Betis 2-0. Pari zvino mutambo uri kutambwa wakamira wakadai: Manchester United ine 2, Everton 0 kwatambwa maminetsa 70 kusvika pari zvino. Chelsea yarohwa Burnley 4-0, kuchitiwo Crystal Palace yaita mangange 2-2 neArsenal.
She shines in the night time like a moonlight. I can't let that girl off my side. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby so African. Baby, I'm going to put a cabatana.
Nako kambo shereni kubva kuna Ja Fraser na Jez Prosper, tapatasuka kumagumo chirongwa chedu sezvonguva yedu yapera. Sekai tingotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano wechimbichimbi kuState House nevemabhizimisi mangwana. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari kukurudzira vanhu kuti varambe vachitora mishonga yavo yemaARV, kunyange hazvo vaWalter Magaya vari kuti vawana mushonga weHIV. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyamina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
soku isika